Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechina Umiguru 15, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCOVID-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu migwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa migwagwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipatara chikuru chamuchegutu chavharwa nhasi mushure mekubatwa kwevashandi vaviri nechirwere cheCOVID-19, mumwe wacho ndokufa nezuro. Izvi zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakafa nobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West vaGift Masocha vazivisa veruzhinji kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chikuru chemuchegutu neimwe kliniki iri pedyo zvichitevera kufa kwemumwe mushandi nechirwere cheCOVID-19 nezuro. VaMasocha vati mushandi akashaya uyu munhu aishanda kudivi rinochengetwa mishonga inopiwa varwere vepachipatara ichi.
Akaadmitwa muchipatara 2 days prior.
Vati vavhara chipatara ichi kuitira kuti vapfapfaidze mushonga chipatara chose sezvinokurudzirwa nebazi ravo pamwe nesangano reWorld Health Organization.
Kuti tive tinowanika tichipfapfaidza chipatara hatisi kuti ndezvenguva yakareba, because tinoziva kuti hongu munhu akasangana nevanhu vakawanda, munhu angashanda mudepartment refarmacy kunova kunotora varwere vakati wadii mishonga. Saka tichaita macontact tracing evanhu vacho vese, asi izvowo havasi vanhu vese vepachipatara vatingati vakanga vasangana nemunhu uyu, havasi vose. Saka tiri kuti izvo avo vose vanga vasina kusangana nemunhu uyu, mushure munge tapedza kudisinfecta chipatara, ndo vachatanga kurana maservices epachipatara.
VaMasocha vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vave kufamba vasina kupfeka zvinodzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Toda kuti tidzidzisane, COVID ichiripo, hachisati chapera chirwere ichi. Ngatizvidzivirirei, ngatirambei tichingoita zvatakangobvira tichiita pakutanga, ngati maintainei madistances edu, social distance, ngatipfekei mamask. Nevavo vese vari kuenda munzvimbo dzimwe dzokufarira umu, ngatitrai by all means kuti maintaine masocial distance.
Munguva pfupi yadarika, bazi rezveutano rakambovhara makiriniki anoti Chikonohono muchinoi, Madzorera kwaZvimba nechikangwe kuKaroi nekuda kwekuti vamwe vashandi vepamakiriniki aya vainge vabata chirwere cheCOVID-19. Studio 7 yaona vanhu vakawanda muchinoi vasina kupfeka mamask mumisha inogara veruzhinji, vanhu vanozopfeka mamask aya kana vave kupinda muguta. Mumwe wevechidiki anga asina kupfeka mask vaata Changara vati vanofunga kuti chirwere cheCOVID-19 chaderera uye mapurisa haachafamba-famba mumisha inogara veruzhinji.
COVID isisiri serious, so isusu kumarocation hatichatongopfeka mamask since mapurisa asiri kumbonyanya kubatika futi kumarocation kwacho, saka hatichimbozvitorawo serious kwatiri.
Kusvika pari zvino vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, asi vakafa igumi nevaviri mudunhu reMashonaland and West kubva patanga chirwere ichi muna kurume gore rino. Zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete uyu nezuro nechirwere cheCovid-19, huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete munyika yose. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevapfumbamwe nezuro wakare. Vanhu gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanga vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete achinzi munhu akadzoka kumusha achibva kuNamibia. Vanhu vapora kubva pachirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana, zvichitevera kupona kwevanhu vasere nezuro, izvo zvasiya vanhu zana nemakumi masere nevana vachiri kurwara nechirwere ichi. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nemazana masere nemakumi mana ezviuru, kana kuti 38,840,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni masere nezviuru zana nemakumi mashanu nezvitanhatu, kana kuti 8,156,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe, kana kuti 221,000. Ongororo ichangobva mukuitwa nerimwe sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center, kana kuti ERC, inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota munyika huri kudzikira nekuti hapana dzidziso pamusoro pekukosha kwakaita kuvhota. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda muongororo yavakaita pasarudzo dzemabyelection dzese dzakaitwa muna 2019, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muERC vaSolomon Bobospunu vati ongororo yavakaita inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota huri kudzikira kana zvichienzaniswa nevanhu vakanyoresa kuvhota muna 2018. Vati kunyoresa kuvhota kunoitwa nguva yese, zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti kwete, asi vanhu havasi kuita izvi. Vati mumatunhu emutoko nemarondera makanyoresa vanhu makumi maviri chete, mumatunhu echegutu nesanyati makanyoresa vanhu gumi chete, uye kugoromonzi hapana kana munhu mumwe chete akanyoresa kuvhota gore rese.
Saka izvi zvinoratidza kuti pane matambudziko atiri kusangana nawo, kureva kuti havasi kudzidziswa. Vanofanira kunge vachivadzidzisa zvakafanana nemaorganisation anozvimirira oga, mapolitical parties avanofamba nawo, ivo veelectoral commission pamwe chete, kureva kuti basa iri riri kumashure zvizhinji.
Vabobosbunu vati izvi zvinoreva kuti komishen yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika, haasi kushanda nemazvo kupa vanhu dzidziso munyaya yesarudzo. Vati ZEC, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anokurudzira vanhu kuvhota chete panguva yesarudzo. Vati uwandu hwevanhu vanovhota hunogona kukwira zvakanyanya kana izvi zvikaitwa nguva yese. Vatiwo imwe nyaya isina kujeka inyaya yekutarwa kwemiganhu yemaconstituency nemaward ekuvhotera, uye zvakakosha kuti zviitwe pajekerere kuitira kuti zvisazokanganisa veruzhinji musarudzo dzinotevera.
Tiri kukurudzira kuti vange vachiramba vachiita tingati maconsultations kana kuti kubvunza kutsvakurudza kune vanhu vavanoshanda navo, mapolitical parties, government departments, maorganizations anoshanda akazvimiririra macitizens vagari vemunyika, vange vachibvunzwawo vachiisa pfungwa dzavo, nekuti ndo vachazenge vachishanda nemaboundaries iwayo anenge agadzirwa neZimbabwe Electoral Commission.
Imwe nhengo yeNational Executive yebato guru rinopikisa remdc Alliance, uye vaimbove munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume, vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kufambirana nenguva nekushandisa mishina yechizvino-zvino kuitira kuti vanhu vakwanise kunyoresa vari kudzimba dzavo.
Zviri kuitika izvi izeki iri kuporonga basa iri kutadza basa nevune zeke haisi kufamba nenguva kuti tinge tichiregister vanhu tichishandisa e-registration kune dzimwe nyika dzakaita seana America nana South Africa vatsvaga zvidobidobi nezvakuita kuti vanhu vakwanise kuregister kuvhota munomu vari kungomira vachikune COVID inyaya yekusada kutevedzera bumbiro remutemo
vamafume ndivo meyave Harare pari zvino asi mukuru wekufambiswa kwesarudzo muzeki vauto ilesila igwana vati pari zvino mutemo wesarudzo unosungira kuti munhu aende kumahofisi avo kuti andonyoresa sezvo munhu achifanira kutorwa mifananidzo nemafingerprints vati nekuda kwaizvozvo vanhu havakwanisi kunyoresa kuvhota vari kumba kana kumahofisi avo pasi pemitemo yenyika kana yave nguva yesarudzo zeki inovhura nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota muzvikoro nemahofisi ehurumende munzvimbo dzakawanda munyika yese hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi asi munyori anoona nezvekufambiswa kwebasa mubazi revechidiki mubato iri vamavuto moyo vati bato ravo rinogara richikurudzira nhengo dzaro kunyoresa kuvhota zvikuru sei vechidiki ongororo yeERC inoratidzawo kuti vanhu vekumaruwa vakawanda vanonyoresa kuvhota kudarika vanhu vemumadhorobha ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vagari vekune mamwa vanotengesera zvinhu zvavo mumugwagwa wemasvingo Great Zimbabwe vari kuchema chema zvikuru nekudzingwa nemapurisa kuitira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo muhadhi avanga vachishanya kuzocherechedza zuva rekugara kwevanhu zvakanaka pasi rose. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vanotengesa ava vati vakatanga kudzingwa mumugwagwa nezuro kunyange vachirarama nekuita basa iri kuti vararamisewo mhuri dzavo. VaHenry Makusha vemumusha weZero Farm kusikato vati mapurisa aiva nemotokari akauya achibvisa vanhu vanotengesa achiti vanozodzoka panzvimbo dzavo kana kwapera mazuva matatu vamuhadhi vadzokera. Vamakusha vati vanhu vazhinji vange vachangodzokera mumigwagwa kutengesa zvitevera kusunungurwa kwakaitwa mitemo yeCOVID-19 lockdown nekudare vanga vakutowana chekuraramisa mhuri dzavo.
Tinoziva kwazvo kuti vanhu vazhinji vanga vasina chavanoita nenyaya yeCOVID. Saka vanhu iko zvino vanga vachiita zvekurarama nokutengesa mumarodzo mukuno kusaidhi rokune mamwa Great Zimbabwe. Vamanyisiwa nemapurisa vachinzi bvai kusvikira 3 days dzapera nokuti vice president vari pahotera. Saka vanhu vose vanga vachingofamba vachidzingwa mugwagwa mari kutengesa. Vanhu vaya chikafu havana vari kutogadzira kuti vakatengesa-tengesa vangawana zvimari zvokutenga mbeu vagokwanisawo kutorima. Nechikafu chacho havana hakuna kana madhona ari kupa kuno. Saka naizvozvo hatizivi kuti zvinofamba seiwo. Mapurisa abva kutaundi kururawo achidzinganisa vanhu marodzi ikona kutodzinganisa paGreat Zimbabwe Turnoff, Morgans Turnoff kusvika mune mamwe growth point nerodhi yose kubva stopover.
Mumwe mugari amai Mavis Moyo vati vachanonga sose nemuromo kwemazuva matatu avadzingwa mumugwagwa wavanotengesera nekuti havana imwe nzira yeraramo.
Isi tinorarama nokutengesa. Hino kana todzingwa pamugwagwa vanhu mapurisa anouya tichidzinga pamugwagwa, saka hatizivi kuti tichitorarama sei. Isu tichirarama nokutengesa, ndepatorarama tichiyarusa mhuri dzedu tichitengesa, asi tiri kudzingirirwa pamugwagwa tichinzi ndai mugara mudzimba. Saka tolei tiri mudzimba isu.
Mutauriri wemapurisa amasvingo Chief Inspector Cherit Mazula vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vange vari mumusangano vavimbisa kuzofonera Studio 7 asi havana kuzodaro. VaJohannes Mutunami vanotengesa matombo akavezwa mumugwagwa uyu vanoti ivo pazuva vaisiita mari inosvika $50 emadhora ekuAmerica asi pamazuva matatu aya vacharasikirwa zvikuru.
Rashuwa vakuru nokuti inini ndiri muvezi paGreat Zimbabwe pedo nemamwe apa pazuva taitawo kana 50 US chitengeserawo matourist anofamba apa achiinda kwavanenge achiinda. Hino iko zvino tatombonzi timire madays maviri auri kuuya vice president awa. Saka hei zvakaoma iko noti tatorasikirwawo ne about 200 to 350 US. Menotijararamawo sei
zvichakadaro. Vachitaura pamusangano uyu kumasvingo vamuhadhi vati hurumende iri kuparura chirongwa chekuvakira vanhu vachinji dzimba vachitevedzera kodzero dzevanhu dzekuva nepekugara. Vamuhadhi vati hurumende yaichata chirongwa chekuti munhu wese munyika kunyanya vekumaruwa nevemudhorobha vave nemusha wakanaka unoremekedzeka. Vati nechirongwa ichi mumasungo vaparura kuvakwa kwedzimba mazana makumi maviri uye munyika yose gore rino kuchavakwa dzimba dzinopfuura zviuru mazana matatu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuona huwandu hwakanyanyisa hwevanhu vari kuratidza chido chekukurumidza kuvhota musi wesarudzo chaiwo wambudzi 3 usati wasvika. Vanhu vanodarika mamiriyoni 14 vakatovhota, huwandu hwakapetwa kagumi munhoroondo yekuvhota muAmerica, uye mamwe mamiriyoni akawanda ari kutarisirwa kuvhota musi wesarudzo usati wasvika. Nigeria yakavhura zvikoro musi wagumi guru 12 mushure memwedzi mitanhatu nyika iyi yavharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Vana vevanhu varombo vasingakwanisi kuwanirwa mukana wekushandisa madandemutande kuti vaite zvidzidzo zvavo ndo vakanyanya kuvhiringwa nekuvharwa kwezvikoro. Zvisinei hazvo, vabereki vose vari kubvumirana kuti nguva ino inokodzera kuti vana vadzokere kunoita zvidzidzo zvavo muzvikoro. Danho rehurumende rekumbomisa kuitwa kwesarudzo dzemabielections riri kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vesangano reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vachibatana nemamwe masangano vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo idzi dzaitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seMalawi neTanzania. ZHRC inoti kudzingwa kwemakanzura nenhengo dzeparamende kuri kusiya vanhu vakawanda vasina vanovamirira zvopa kuti vasawane zvavanotarisira kuhurumende nemakanzuru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe neZimbabwe Electoral Commission vakatoendeswa kumatare nevari kuda kukwikwidza musarudzo idzi nemamwe masangano vachinzi vari kutyora mutemo nekusaita sarudzo idzi. Vachivenga vakati sarudzo dzamiswa nenyaya yekutyira kupararira kwecovid-19. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti havachakwanisi kutaura sezvo nyaya yave kumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Slachiwayo pamwe nemutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMadok Chiwasa. Totanga kunzwa kubva kuna vachivasa.
Isusu sebato reNCA tinofungidzira kuti kumiswa kwemabielections kwakanaka pakuti nyika inofanga kutanga yanyatsokuona kuti takwanisa here kunge tabva padambudziko rechirwere chiriko checovid. Uye kuti mabielections aya anofangwa kuzikanwa futi kuti apuwe madates anenge ari kumberi anokwanisa kuzenga achitwa. Hapafangu gara pasina madates anenge aripo. Nekuti kunyange tiri mudambudziko redenda hatizodi kuti tingozomuka tichitonzwa kuti maby-elections wayo atovako next week kana kuti atovapo pamavhiki 2 anenge achiteera. Pandawo kugadzirira kuti vanenge vari macandidates vange vachikambena uye kuti sebato remapato akafanana nedu reNCA tichiri mapato madiki zvokuti tichida nguva yakawandawo yekuti tinge tichigadzirira sarudzo idzi.
Kandai renyu tinzwe vashachwai.
Dambudziko guru rataita munyika yedu yeZimbabwe inyaya yekutonga nechitororo. Saka munhu anongomuka kumba kwake ubva atouya kutaura kupa a national pronouncement yekuti akusina mabielections. VEZEC vakaita zvese kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti maelections aitwe nenguva sezvinotaura mutemo. Tinoziva kuti panguva yeCovid pane mirairo kana zviga zvinofanira kuzviteedzerwa. Saka isu kuita uku kunaratidza kutya. ZANU-PF ine muchikuchiku unotyisa. Vari pakutya kuvhunduka. Havade kunzwa chinonzi MDC Alliance, havade kunzwa chinonzi President Nelson Chamisa, nekuti kana vatonzwa zvakadaro vanozoti vanhu vese nyika yese inenge yadeera. Saka vanovhunduka kuti kuenda kuma elections kuzvisasika, kuzvipaika. Saka ma elections kana kuti sarudzo kana ma by elections anofana kuitika nechimbi chimbi. Anofana kunge aitwa kugore rinosati rapera. Ndo zvinofanira kunge zviripo vanhu vakwanise kusarudza vatungamirira novatungamirira nokuti izvi kuparliament hapana chiri kufamba. Tiri kunzwa kuti vana mutulinwe vari kungotora mari yezvikwereti yenyika vakadzinga ma MPs MDC alliance ku parliament kuti vaite misikanzwa dzakadaro
vachivasapindura itinzi kuhanzi sarudzo hadzisi kuitwa nekuti ZANU PF yaita muchikuchu nekutya MDC alliance.
Sarudzo dzema by-elections kana dzichiitwa dzinenge dziri sarudzo dzenyika yese. Hadzisi sarudzo dzinonzi kwa inzi ndedze ZANU PF kana ndedze MDC Alliance semataura kuti havahlachwa. Tikati isusu ma by-elections anofangwa kungoitwa chete nekuti vobato ravo rinofungidzira kuti zvofanwa kutoitwa gore rino. Tinenge takanganisa semataura andamboita kuti chakakosha ndechekuti tione kuti nyika yese iri safe. Tingange tisingatauri chokwadi tikati kwanzi kana mabielections asiri kuitwa kuma constituencies kune mabielections unofanwa kunge chitwa mabielections kana kuma councils kuma wards kofanwa kunge chitwa mabielections toti pane chakawanda chatingati kwanzi pane chakanyanya chiri kuruza vana veZimbabwe kune kusiri kutaura chokwadi ikoko. Ku parliament kwagara izvezvi chero mabielections akaitwa bato ravahlachwa iro rikawina ese zvagara bato ririko rine majority kuparliament reZANU PF. Saka kunenge kuri kusataura chokwadi kuti kwanzi kana iwo mabielections akaitwa ndiwo achazokonzeresa kuti kuparliament ikoko kunge kuchizotaurwa nyaya dzingaita kuti mapositions anenge aidiwa neZANU PF asaitika. Kuparliament kwagara kuti rine dambudziko rokuti pasina mabielections ariko tinoona kuti dare reparliament riripo izvezvi ma MP ariko more than half yema MP ariko hasati ataura anything. Kundongotaura hawo contribution parliament hasati ataura anything and zvinosanganisira ma MP neopposition MDC. So zvekuti kwanzi masarudzo dziitike inyaya yekuda kuti zvinzi ma MP avatarawahlachwa adzokere vange vachiwana ma allowance ndo hazvisizvo zvatingafira tese munyika muno.
Peta izvenyu chirongwa chedu vahlachwa.
Nyaya yekuma elections haisi kuti MDC alliance kana kuti ZANU PF. Inyaya yevanhu. Nyaya yekuti vanhu pano inyaya yekodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo kuti vanofanira kutungamirirwa nevanhu vanonga vasarudza. Saka ndo nyaya yatiri kutaura. Saka zvinotaura vachivasa zvakawanda wanda hanzi hatina kumunzwa vachiti zvakati hatina kumunzwa zvakati. Ndinokumbira kuti vachivasa vateerere zvatinge tichitaura kumanhepfenyuro dzakasiyana siyana. Saka zvekuti vachivasawo vanenge vakapotsana nenews dzacho haisi nyaya yekuti isu tinenge tisina kutaura. Nekuti even lockdown kuti tichiti aiwa nyika ngatimbomira tizvidzivirire tisi takatanga nazvo iwe ZANU vasikatodi President Chamisa vakalonja yataiti Zimlock. Saka iyoyo nyaya yekuti vanhu vadzivirirwe tinoiziva.
Ava vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMaduk Chivasa. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Aiwa takasimba taurai tinzwi. Kwakamira sei kufollows?
Kuri nani zvako kuri kupisa enhamo chete iri muZimbabwe. Pane avo vari kuti vawedzera mari kunzi US the teachers able to go kubank ona withdraw that money in US dollars. Ndoona kuri kujairira macivil servants mateachers because it's useless kuti vanotakupai ma70 US of which they can go kubank ona mapiwa which SMRTGS vari kungopiwa iri kunzi iri kuwedzerwa up to 12,000 is a disgrace to the teachers. Narata government data ina chido neruda nemateachers avo.
Imimi uku kuforozi muri kubata mabasa api?
I'm working at a supermarket.
Saka zviri kufamba sei ma supermarket umu?
Ma price ari kuita chamuramba moro. Zviri kudhura. Everything is expensive. Of which one ana mari. As for this past 2 weeks, business is down. People don't have money. Last week, because it's all about tourism, there is no tourists coming, so everything is down in Vigot.
Kutaura na mkuma atatenda ama bikavari kukweru. Siri kufuma kuti chirwere chiriko. Asi mamiro agraita zvino hazvina kumira zvakanaka asi zvenyika yedu haina makambani haina chii apa tiri kuvanhu vari kurambidzwa kukwanisa kuti vazvishandire saka tiri kuona zviri zvinhu zvakaoma zvisingaiti panguva ino yeCovid.
Imi ikoko muri kuibata mabasa api kwamuri kugweruka?
Kwatiri kugweruku ini zvangu ndichiri mustudent asi vanhu vakawanda mabasa avari kubata ndeekuzvitengesera but kuti pari zvino vari kurambidzwa nekuda kwesituation. Panguva ino yeCovid tiri kutarisana nekuti mastudents akawanda tiri kukwanisa malessons edu online. Nongoziva nyika yedu zvinhu zvakaoma mari yedata chairo chairo kuti mustudent akwanise kuwana mari yedata zvinhu zvakaoma chaizvoizvo mamiriro akaita nyika yedu pari zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu. Panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva revanhukadzi vari kumaruwa. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Hurumende isiri pamutemo yava Nicolas Maduro yarunga kuita sarudzo dzeparamende musi wazvita 6. Asi hapana chinoita kuti sarudzo idzi dziitwe nekuti sezvakataurwa nemiriri weAmerica anokosha vaElliot Abrams munguva pfupi yadarika, hapana kana zviga zvinoratidza sarudzo dzakachena muVenezuela. Vakati mapato anopikisa akabiwa pakaiswa vanhu vari pasi pehurumende kuti vatungamire, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yave pasi pehurumende, mapoka ehurumende akuchina kudzvanyirirwa pamwe nekutyisidzirwa kwevanhu nemapurisa uye zvikwata zvembavha kuri kuenderera mberi. Vakatiwo hakuna michina yesarudzo yakaonekwa kuti inoshanda muVenezuela. Pamusoro pezvo, mitemo ichangobva mukushandurwa nehurumende yava Maduro iyo yakaisa zvigaro zvinodarika zana zvitsva zvenhengo dzeparamende nekuchinja miganho yematunhu ekuvhotera. Nezvikonzero izvozvi, vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaJuan Guaido nemubatanidzwa wemapato makumi matatu nemanomwe vakati havasi kuzotambira umbavha hwakadaro kuburikidza nekupinda musarudzo idzi. America yatsigira vanorwira utongo wejekerere nerunyararo vakasiyana-siyana muVenezuela kwenguva yakareba. Mumiriri anokosha vaAbrahams vakayambira avo vafunga kupinda musarudzo yekutsvaga nhengo dzeparamende vachiti mune kodzero yekuti kuve nekuitwa kwesarudzo dzakasununguka uye dzakajeka dzinotambirwa nepasi rose uye kutaura makasununguka pamusoro peudzvinyiriri neuori wehurumende yava Maduro. America inokwanisa kuona pakati pevanhu vanorwira utongo wejekerere vari kusiyana marongero nevanhu vari kushanda nehurumende yeudzvanyiriri kutsikirira utongo hwejekerere, vakadaro vaAbrahams. Vakatiwo America haizoverengeri kushandisa masimba azere ezvirango kuchikwata chevanoshanda nehurumende sezvayanga ichiita mumakore mashoma adarika. Vakati kuzvizvarwa zveVenezuela zvose zviri kutambura kuwana sarudzo dzakasununguka nekudzoserwa kweutongo hwejekerere, America inoramba ichipa rutsigiro rwayo ruzere. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela. Sezvungu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCovid-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abantu abaregister abalutshwane kakhulu kwezinye indawo labantu abayi sasithola ukuthi kulama zero registrants and then endaweni ezanje njengabo Shebuti labo Sanyati sathola ukuthi ngokulabantu abayi-10 ababerejistileyo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ka-2019.
Thina njenge-voters nama-members ethu indaba elisibe nanze izo lomhla ka-14 isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini kungolwesithathu.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba lamhlanje ukunanza ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kulabantu phose abafika amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabantu abaphose bafike amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minombili 8055 asebefunyenwe belegciwane leli elizweni. Kwasila inkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7640. Kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 231. Kuzwekazi le-Afrika lihlaselwe abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane 39,122. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane 38.5 million ababanjwe belalo. Labulala abedlula isigidi esisodwa 1.09 million. Kucho abekoleji le Johns Hopkins University abemelika. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center ERC luveza ukuba kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Abe-ERC bathi njalo izabelo ezikhokhelayo ekubeni labantu abalutshwana ababhalisileyo ngezibalisa iMatabeleland South laseMashonaland West. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Election Resources Center bakhuthaza abekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Elections Commission, amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esathula impumela yenhlolisiso abayenzileyo, unkosikazi Sandra Msakasa, isiphathamandla se-ERC, utshele intatheli zindaba ukuba ekuxoxeni lozulu lapho beqhuba umsebenzi waleluphenyo kuvele ukuba uzulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likaZulu.
Abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayi sasithola ukuthi kulama zero registrants and then endaweni ezinje njengabo Shebhuti labo Sanyati sathola ukuthi okulabantu abayi-10 ababerejistileyo and then izahamba endaweni zabo much north much south labulawayo abazange bakwanisa ukuthi besinike i-information ukuthi kwakurejista abantu abangaki but sathola ukuthi kokhona balutshwane.
Ugcizelele esithi abamabandla ezombusazwe kumele benze umsebenzi omkhulu wokufundisa abalandeli ngokuqakatheka kwevoti yabo.
Kufunakala ukuthi ama-civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu hambe beregist ukuvota ukuze amanumber abengani abangcono but umsebenzi lowo ungayenza wama-political parties uyaba kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nyikadzino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha yikuthi abantu kabakwazi ukuthi isihlupho esizibonayo esilazo kathesi ziphuma kule nkinga yenaleyo ukuthi abantu kabafuna ukuyavota or kabafuna ukurejista. So bona maye bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla leZANU PF kathesi vele baletageti ye-5 million ama-registered voters. Abanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele khabakhulumile lokho akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi bezevota.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha kuZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uZulu ukuba abhalise ukuvota.
Themba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi opposition akulanto engabenzela yona ngoba siyakhangela emadolobheni athesi lohlupho lwamanzi. So kulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abatsha kumele beqoqane beregister ukuvota bevotele amakhansela eZANU PF ngoba iZANU PF nguye phela uhulumende. Uhulumende nguye ozasenzela amadolobhethu ahlanzeke lamanzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka okhetho hashi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikezwa bekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ezek ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nalamhla lokhu akalungisiswa. Kodwa umqondisi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTluile Silwaigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane lokhetho ithi umuntu wonke kumele aye emahofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota okunjengokuthathwa umfanekiso ofakwa kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota i-voting confirmation card ama-fingerprints lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane emaphandleni ele International Rural Women's Day. Njalo inhlanganiso eziningi zikhuthaze ukuthi inhlelo zabesifazane zengezelelwe ngesikhathi umhlaba ulwisana lesigcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bananze njani leli langa izolo.
Thina njenge-orders nama-members ethu ilanga leli silinanze izolo mhlaka-14. Why silenze izolo? Sinanzelele ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. Sasesisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga. Into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthane sebaningi. Kungakho sasesisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi wathi represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So satshona sikhona-ke izolo saselekta indawo yetu bethena sikhona kuyangibukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala zamamatshi sihlabele singahlabela sibe sesithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu ngonyaka besinga-invayithanga abanye abantu from afar Bulawayo kumbe from amanye izindawo besingomama nje ama-members e-Woodhouse 2015 khona phayana kakancane
lo lifezile yini injongo ebeliyikhangelele
injongo yethu sifezile abantu ababuya ngokuningi thina sijayele ukuthi nxa sile mdlalo yethu o-Rural Women's Day wona laba ufice nxa sifikile kubo 400 sihambe to 400 kodwa ngenxa yokuthi besithe thina abantu bangavuyi ngokuningi akubuye kuphela ama-group representatives abarepresenta ama-group njalo sathi akube ngabantu abasuka abanye bazasibonela kubo-WhatsApp basibonele kubo-Facebook hhayi njengo siyifezile ngoba omama babuyile babuya nemithungo yabo babuya la lento zababaphumala zezingadini of course abanye bebesithi kusehlisele i-standard ngoba thina sijayela ngwenza imbuthano yabantu aba-fifteen below sijayele imbuthano enikhulu so nxa sesibalutshana sesisibona nganasisezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile
lo-ke ngunkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association Zimbabwe ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umonakalo sidalwe yi-coronavirus eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Lelanga lokunanza ukuqhakatheka kwabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
So kulabantu bedlula izigidi ezilijumi 16 million asebevote ezabelweni ezijeneyo kule Melika loba ukhetho luza kwenziwa mhla ka 3 ngoMpalakazi. Ezinye izabelo zivumela abantu ukuthi bavote usuku lokhetho lungakafiki. Inhlanganiso ekhangela ezokhetho izimele yodwa i-United States Election Project ithi kukhangelwe ukuthi lizakhuphuka inani leli kunsukwana ezilandelayo. Abacitsha umlilo lokhu bezama ukucitsha umlilo ovutha okwesabekayo endaweni elenyoni, impankwa, inyoka lezinye izinanakazana ezigcinwe kusemthethweni kuMount Kilimanjaro. Umlilo lo ulensuku ezinhlanu uthisa indawo le evikelwe nguhulumende ebizwa ngokuthi yi-Wildlife Conservancy. Ababona ngezomvikela kwele Melika bathi kuyenzakala ukuthi kungaba lodlakela nxa impumelo yokhetho lweMelika oluzayo ingaphuza ukwethulwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni luthi lusezama ngamandla wonke ukuthi lunqabele udlakela. Luthi kukhanya kulabanye abantu abafuna ukungena emahofisini okuvotela ngenkani kusanda kwenziwa ukhetho lolu okulindelana khona umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden okubandla lama-Democrats.
Umthetho owafakwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, statutory instrument, uChiwenga ongumphathintambo wezempila kahle njalo, ukuthi ukhetho lwama-by-elections lungasenziwa ekupheleni komnyaka usuthiwe wephula isisekelo sombuso yikomidi yedalele ephalamende ebona ngezemithetho. Akukacaci ukuthi uChiwenga uzahamba na emthethwandaba ephikisa lesi sinqumo sokhetho olumele lwenziwe kuzigaba ezimbalwa zelizwe lapho okwaxotshwa khona amalunga edalele ephalamende lamakhansila awebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angleston Sibanda endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kungabe kuyizizathu ezimbili. Ngibona ngani ukhetho vele ukuthi lungenziwa injongo yokuthi kudilizwe abaphikisayo ngoba okunye lokho about i-health vele abantu batshona bebuthene lona ibandla elibusayo belilama-primary elections babonile bedinisana ekhwekhwe babonile indawo ezithethene bahlezi behlangene besiba lemhlangano. So ngibona ngazathi kungabe either kabana mali to fund i-election kumbeni bazibona endaweni lapho kurikholwe khona abantu bengalathuba lokuwina. Ngibona ngazathi izizathu zona ezingabe zenza ukuthini beludlulisele phambi.
Wena ke mnumzana Sibanda, wena ubona njani udaba lolu? Uyavumelana na lo mnumzana Fuzwayo?
Ngiyavumelana na lo mnumzana Fuzwayo.
Hayi kuzwakala mnumzana Fuzwayo, wena uyavumelana yini lo Sibanda uthi yena hayi lokho ukuthi ibandla leZANU PF lingaba lisesaba akungeke kwaba liqiniso ngoba i-opposition ingamaqephuqephu kayizwakali ukuthi nga
iZANU PF vele kayidingi a strong opposition. iZANU PF ngomumo welizwe le-economy ungakhangela indawo eziningi lapho okurikholwe abantu khona. Okungayangisa kakhulu yikuthi i-opposition idabukene kanjalo iZANU amathuba okuwina malutshwane kakhulu. So kangivumelani layo Sibanda, ngibona ngazathi iZANU layo iyakwazi ukuthi yakhethe ungathi akube ne-by election koBulawayo amathubayo okuthi iwawine ama-by elections ona lawa malutshwane kakhulu. Ungathi akube lama-by elections esozibele amathuba okuthi iwawine malutshwane kakhulu. So kungaba yinto engayangisa kakhulu kubana iZANU ngemva kwemizamo emikhulu eyenzileyo yokuthi yokurikola abantu ephalamenti iphinde iyeziwa.
Nanti udaba Sibanda.
Hayi Fuzwayo, iZANU PF kathesi ivelele more than 2/3 majority eparliament. Even if ingawinanga ngalawo mabhayi election, iZANU yaliqoka isitonga njengoba vele kwaba isitonga noma siyathanda noma sithandi. Eyabi isitonga kunjalo. Ayidingi kuwawina lawa mabhayi election Fuzwayo. iZANU PF has a 2/3 majority to do what they want in parliament and amasithi lawa arikholweyo they are insignificant kuZANU PF. So mina ngombono wami ngibona ngani akusikho ukuthi iZANU PF sokudliwa or kanjani. Ngibona ngani mina ngaqina ngokuthi akasibi benefit of the doubt yokuthi iqiniso likhona kabala mali bayesaba ukuthi kabala mali kuzayangisa bese sihleka ukurana i-election. Lezi ukuthi bayesaba ukuthi bazadliwa amboni. Ngiphinde ngikukhumbuze Fuzwayo ukuthi ngo-2013 i-opposition was strong. iZANU PF ejikela amasipanazi otshangayo bakhalala iZANU PF ikeyaba lawo ama-MPs koBulawayo and iZANU PF sokuthiwa yi-by-election ine-capacity yokumobilize ama-resources ayo wonke le strength sayo sonke. So angiboni mina ukuthi kubangelwa yilokho. Ngicabanga ukuthi mina qiniso likhona ikhulumende esilawo ikhulumende yamasenti kathesi.
Fuzwayo nanti udaba uyaluza.
Angimuzwa kahle kodwa engingakuzwisiyo ngoba uSibanda akakwazi ukuthi iZANU iyafisa ukuthi controle ama-local authorities kuma-urban areas kumbeni ibe labo-councila kuma-urban areas ukuze ibe visible. Kubuhlungu ebandleni leZANU ukuthi kuthiwe kwangona they are ruling party but they don't control ama-urban areas where i-economy is run. So ngibona ngazathi iZANU kuyo iyafisa ukuthi kuthiwe ikhona endaweni zonke iyavotelwa emadorobheni iyavotelwa emaphandleni because iZANU wonke umuntu oyazi iyakwazi vele yahlala iyi-party efisa i-one party state. So iZANU iyabifuna ukuthini
iwine not even the 2/3 majority, but even the overwhelming majority, which is really inhabile the opposition. So izanu kuyo ukuthi kuthiwe kwankwana kobulawayo isigabo councilor abangaba ngu-9 kungabe kuyinto enhle kakhulu, into eyifisayo ukuthi kuthiwe sozivele silabo councilor silabo MP lakobulawayo, yinto eyifisayo ukuthi ivotele ingakhanyi njengebandla lemaphandleni. So mbona ngazathi yikho phela isebenze kakhulu ukuthi irikhole abantu, ibarikholele ukuthi ifuna ukuthi ibe khulu emadorobheni.
Nanti udaba sibanda uyavumelana yini laye ubaba uFuzo?
Ukuthi lapha sikhuluma sokuthi mina noFuzo sikuhlangothi olulodwa, ngabe sikhuluma kanje sibuzana nomuntu owezana uPF, asitshele kahle kahle ukucabanga kwezana uPF. Lapha sonke siya-assume, siyafanisela. Kodwa ke mina enkinga ngikubone la yikuthi kuvele kuncede zana uPF ukuthi ama-election la apostpone, aqhubekayo futhi ama-situations aqhubeke vacant, ama-decision aqakathekileyo anjengama-motion athebuliwe eParliament azasenziwe kuhle.
Umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abathi bakhathazwa ngokwenziwa ngumthethwandaba elizweni okhangelelwe ukuthi uzaphatha udaba lwama-by-elections osoluphanyekwe e-High Court zinhlanganiso ezimbili labantu abayisithupha abathi kwakungamelanga umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amise ukhetho lolu ekhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lolu daba labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe labomnumzana Busani Mbuso Ntini lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. UMabhebhe usungula lingxoxo.
Befuna bengafuni azaqhubeka ama-by-elections lawa, so lapha kahle kahle bona bazihluphelani. Into mina mboni ngathi kumele bayenze kudinga isombuluko ukuthi le problem esibhekane layo njengelizwe singayilungisa kanjani. Kodwa lokhu okwama-courts eZimbabwe by now wonke umuntu uyazi ukuthi ama-courts are captured, so angiyiboni mina into sokuyikuphongwenza nje, ngathi sebephongwenzela ukuthi kuthiwe yebo kulabantu abahambisileyo into ethile emthethandaba, but benga-expect ukuthi bengakhangelelanga ukuthi izosiza in any way.
Wena ubona ngani kuyaphumani ngolapho uMabhebhe?
Akula nto ezophuma vele lapho. Akula nto ezophuma, ngivumelana lo moyo njengoba esitsho nje ukuthi kwayena uchamisa laye uthinteka kwelinye iside leZanu PF. UMakhuphe laye uthinteka kwelinye iside leZanu PF. So into zakhona nje, hayi into yeMDC isiphithiphithi kakhulu baba uDube. Hayi ungayilandela nje into yakhona ichayisa ngekhanda. Awungeke wazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Ye, baba uMthini uyezwa lapho mama uyakhuluma. Wena ukubona njani?
Kwesinye isikhathi ivoti uyayithatha lakwe-enemy yakho. Kwesikhathi vele bathi i-enemy of your enemy is your friend. So I think kumele sibe ne-maturity ku-politics ukuthi kwesikhathi sikhangele izinto ngelihlo elihlukeneyo. Yebo, kungenzalo ingxenye ngaphandle umgabe kumbe umkakhe bapha i-MDC izimali. Kodwa uma sikhangela ilokhu zenimi, the report that was issued izolo nje kayitshengiseli ukuthi khona kule mali eningi eyavela kwezinye indawo. Ngokwakhangela out of the 6 million abakhuluma 6.5 abakhulume ngayo, more than 6 6.2 million yavela directly from i-government. Then okunye ngama-membership lokuthize lokuthize. So nxa ukuthi u-RGM wabaphi imali, kwakuyimadlanyana encane kakhulu. Mina as an auditor for over 15 years, ngiyakwazi ukuthi i-audit report lohlonzi njalo ikhangele yonke into. Ungabona i-auditor ikupha i-report ePOA MDC Alliance, yi-indication ukuthi hayi into yonke kahle emabhukini abo. So wesisikhathane kumele sikhangele izinto si-provide i-evidence. So ikengakutsho kwamanje.
Ye, babu moyo, kuyini ongalenza lingabambani lamanye amabandla nxa ukuthi sokubuya khonoko ezokhetho plus lokuthi livotulwa ngabanye abantu?
Ya, ubaba Untini uthi ungabe wakhangela uMakhube, wakhangela uMjuru, wathola ukuthi hayi abasoma better candidates kuye, ngcono asupporte uChamisa ngoba wayesehlukuluze izandla. I mean, yes, izandla. Umgabe of all the people, nguye othinena ngo 2018 usehlukuluzwe izano. While this we know ukuthi in the list of Zimbabwe since 1980 to date, umgabe ungiyade ehlukuluza izaphu ebulala abantu ngeground.
Lapho ke sizwe umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party labalandela ezombusazwe bezimele, umnumzana Busani Mbuso Ntini lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni oluphuma enkundleni yeFacebook kupheji leVOA Ndebele. Kwezemidlalo, abenhlanganiso yomdlalo kakhilikithi elizweni eZimbabwe Cricket sebesungule imincintiswano eyezigaba ezadlalwa ngamaqembu abesifazane kusukisela lonyaka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukusungulwa komncintiswano yamaqembu abesifazane yohlobo le-One Day kanye le-2020 kulandela ukubunjwa okwenziwe umncintiswano we-National Premier League wona odlalwa kulezi nsuku ngamaqembu abesilisa amele izigaba ezijiyeneyo zelizwe leZimbabwe. Ikhuluma lentatheli zindaba ngemva komkhosi wokusungula imncintiswano le umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThawe Nkwamkhuhlani uthe isehlakalo sanamhlanje sitshengisa ukukhula komdlalo kakhilikithi yelizweni.
The fact that we have established the two domestic competitions.
Ukwenelisa ukusungula imincintiswano emibili eyabesifazane kusipha ithuba lokukhulisa umdlalo kakhilikithi. Kuza kupha ithuba amantombazana alesifiso esokudlala lo mdlalo. Sokuza kuba lula ukuba singene ezikolo sibumbe amaqembu ngoba khathesi balutshwana besifazana abadlala lo mdlalo.
Imidlalo yosuku lwesine umncintiswano wamaqembu abesilisa we-National Premier League idlalwe ngokulandelayo. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots linqobele Easterns nge-37 runs. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots libele 105 for the loss of 10 kuma-overs angu-33 kwathi ele Easterns seliphendula lenelise 68 for 10 kuma-overs angu-21. Ngokwakuqala ukuba leli qembu ele-Great Zimbabwe Patriots linqobe selokhu kusungulwe imidlalo. Lo mdlalo uqhutshelwe enkundleni yeMutare Sports Club. Emdlalweni uqhutshelwe enkundleni yeOld Harareans, iqembu leMidwest litshaya leHarare Kings nge-5 wickets. Iqembu leHarare Kings liqale ukutshaya ibhola lathola 167 for 10 kuma-overs angu-40 kwathi eleMidwest seliphendula lenelise 168 for 5 kuma-overs angu-35.3. Ngasekhwekhwe Sports Club, iqembu leQueens linqobe leGladiators nge-7 wickets. Iqembu leGladiators lenelise 137 for 10 kuma-overs angu-37.3 wathi ele Queens seliphendula lathola 138 for 3 kuma-overs angu-26.4. Kube lempumelo efanayo laseTakashinga Sports Club lapho iqembu leTakashinga elinqobe khona ele Rainbow Sharks ngama-wickets ayisikhombisa. Iqembu leSharks lithole 107 for 10 kuma-overs angu-40 wathi seliphendula eleTakashinga lithole 111 for 3 kuma-overs angu-13.2. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270 laku 9885 kHz bushortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku-909 medium wave la ku-4930 6040 la ku-15460 kHz ku short wave.
Sengakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yokumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Selugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.